mukutengesa zvipfuyo izvi varimi vakawanda vari kurasikirwa nemari yakawanda. Mombe dziri kutengeswa nemari yepasi inosvika madhora 150 ekuamerica kana kuti 150 US, asi zvichifanira kutengeswa nemadhora 400 kana kuti 400 US kusvika pamadhora 500 kana kuti US 600. Mumwe mugari wekumuhlanguland kuchiredzi vaedmund chauke vanoti danga ravo rinogona kupera gore rino sezvo mombe huri waupfumi chete hwava nawo.
Haizvo meneja iyo, kuno kwedu kuzhara gore rino yakaita zvekutoita zvekupfunyajisero mukati medzimba chaimo, nokuti zvishoma zvatakaona zvacho zvakatopera. Iye zvino tovabhizi kutengesa mombe dzatinadzo idzodzo dzakasara muchigwere muya nenyaya yezhara iyo, ende mari yatotengesa nayo ishoma. Vanotitora advantage yekuti isu hatina chikafu chacho, saka meno tichaita sei vana kuzvikoro vanoenda kufizi pamombe idzodzo, chikafu chobva pamombe idzodzo, tatopinda panguva yakaoma chaivo.
Nhamo yekutengesa hupfumi iyi yaita nekuda kwekupera kwechikafu mumatura zvakakonzerwa nekurambirira kwemvura mudenga mwaka wapera, zvikakonzera kuti zvirimwa zviome. Vamwe vasina zvipfuyo zvekutengesa vanoti vave kungodya kamwe chete chete pazuva, sekutaura kwavatarangarira hlupo rekuchipangai kumwe nezi. Vanoti vave kutorarama nemichero yemusango.
Muchokwadi kuno kuta kuvara nenzara, zvirimwa hazvina kunyatsobuda zvakanaka gore rino, saka kurarama takutorarama nemichero yemusango ndo yakutotibatsira kuti tikwanise kurarama. Saka takutochemawo kuhurumende kuti kana zvazvibvira chero nemachechi angagona kutibatsirawo, chero nenyika dziri kunze angagona kutibatsirawo, takarumirira rubatsiriro nokuti dzimwe dzenguva togona kutoenda kana mazuva maviri chaiwo tisina chatachirarama nemichero.
Nekuda kwenzara yapfunya chisero, vamwe vagari vari kumbira chikafu kubva kuhurumende nemasangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program kana kuti WFP. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muhofisi yegurukota remasvingo Dr Jefta Sakupfanya vati hurumende yakatanga chirongwa chekubatsira vagari vekumaruwa nechikafu kuti vasarasikirwe neupenyu. Vanoti hurumende yakatanga chirongwa ichi munzvimbo dzakatarisana nenzara yakanyanyisa dzakaita sekwaChivi nekumwenezi. Vanongora nyati zvematongerwo enyika nevanopikisa vari kupomera hurumende mhosva yekusataura chokwadi pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzechibage. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati nyika ine chibage chakakwana sezvo pane zvimwe chakasara mumatura. Zimbabwe inoda matani mamiriyoni maviri nezviuru 200 kana kuti 2.2 million metric tons pamwedzi. Hurumende inoti gore rino rinosvika miriyoni imwe chete nezviuru 700 kana kuti 1.8 million metric ton, uye mumatura magara mune chibage chinosvika zviuru 500 kana kuti 500,000 metric ton, zvichireva kuti chakatowandisa pane chinodiwa kusvika mwaka unotevera. Vamwe varimi vari kuramba kutengesa chibage chavo kuGMV vachiti mutengo uri pasi zvapa kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuipa. Asi nekune rumwe rutivi, sangano reGrain Millers Association range richitenga chibage kubva kuZambia nekuMalawi. World Food Program inoti vanhu mamiriyoni 500 vemunyika vachada chikafu gore rino. Zvichakadaro, vagari vemaruwa ekurengo nekwarupike nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza vari kugara mukutya zvitevera kuonekwa kwakaita shumba nhatu munharaunda mavo. Vagari ava vanoti vari kutyira upenyu hwavo pamwe nezvipfuwo zvavo izvo zvinogona kudyiwa neshumba idzi dzisati dzaziva kuti dzakabva kupi. Asi vamwe vanoti zvinogona kunge dzakapoya kubva kugona reZulu National Park. Mumwe mugari wekwarupike amai sunungurai magariro vanoti vanotyira upenyu hwavo kunyanya hwevana vanofamba nzendo refu vachipfuura nemusango kuenda kuchikoro.
Ini semugari wemurengo maini takutotyirawo upenyu hwangu uye wezvipfuwo zvedu, asi tine vana vanofamba nzendo dzakakura vachienda kuzvikoro takutovatyirawo. Tinokurudzirawo hurumende today hurumende neNational Parks vaonawo zvekuita nguva ichipo nekuti upenyu hwedu nevana nezvipfuwo zvavapanjodzi.
The National Park and Wildlife akabudisa mashoko ekuonekwa kweshumba idzi svondo rapera richiti vanhu vagara vakangwarira. Mutauriri webazi iri vatina sefarawo vanoti vashandi vavo vari mudishi rekutsvaga shumba idzi kuti dzibate dzidzokere kunogara mhuka.
Pane rino tichiri mubishi kuteera shumba idzi hatitichiriko, asi chatinokurudzira vagari ndechekuti vasafambe husiku nekuti shumba zhinji dzinofamba husiku. Tinokurudzira zvevagari kuti ngava chengetedze zvipfuwo zvavo zvakaita semombe, mbudzi, makwai nemadhongi. Vakawanda tinoti vanofanira kugadzira matanga atinotiwo maboma anoita kuti shumba dzisaone zviri mukati. Kana dzikasaona zviri mukati hapana zvizhinji zvadzinokwanisa kuita. Saka ndozvatirikukurudzira vagari.
Parisi nabasati pabuda matokwezi puoka na wanu wakakanga nishumba izi. Ndaka mira studio 7 masingo. Jini God Mtindo.